Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, February 10th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the political situation in Zimbabwe.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-1540 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com. And if you have just joined us this evening, we are talking about the Rand Corporation's report indicating that the political situation in Zimbabwe is worsening.
The Rand Corporation, which conducted research in Zimbabwe between July and August last year, has released a blistering report criticizing President Emmerson Mnangagwa's government for failing to implement social, economic, and political reforms as promised before and after the ouster of the late former President Robert Mugabe in 2017.
The Rand Corporation says in its report, quote, although Mnangagwa has deployed flowery reform rhetoric, his administration's piecemeal actions belie any movement towards genuine political or economic reform. Repression has increased and the economy continues to sink, with the old guard and military still firmly in power and both benefiting from patches atop the highly cartelized and patronage-based economy. Genuine reform is unlikely in the next 1 to 3 years under present conditions in Zimbabwe, end quote.
It further says politics and economics are intrinsically linked in Zimbabwe, and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in tandem. The Rand Corporation adds that to help the economy recover from years of mismanagement, corruption, and state violence, international actors, including the United States, would be wise to push the government in a coordinated fashion to implement genuine political, economic, and security reforms.
It says despite a brief government surplus and the introduction of a new currency aimed at capping inflation, the economy is again close to collapse. Zimbabwe is suffering from fuel, food, and electricity shortages reminiscent of Zimbabwe's political and economic crisis in the mid to late 2000s, says the Rand Corporation, noting that reforms so far have been too cosmetic.
Meanwhile, President Mnangagwa is attending the African Union Summit in Ethiopia, where he told other African leaders that his government is engaging opponents under the Political Actors Dialogue in an effort to widen the scope of democracy in Zimbabwe. Let's take a listen to what President Emmerson Mnangagwa said at the African Union.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba, who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe. My administration has re-engaged the EU and USA with a view to normalize our bilateral relations and they put the past behind us. In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform, which brings together the various political actors in our country.
We were hearing there from President Emmerson Mnangagwa speaking at the African Union Summit in Ethiopia.
Yes, urukandaba lichona nje lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba esiyeneyo. Lamhla ke u Live Talk sixoxa ngokwethulwe Iran Corporation siyakwazi ukuthi khona khona lapha kule Melika ngabantu abasebenzela bebodwa ababanjwa ngomkhala ukuthi benzeni. Bayenze uphenyo eZimbabwe kusukusela ngoNtulikazi ngomnyaka opheliyo kusiyafika uAugust. So ke bathe obabukubone khona ngale kuyethusa kakhulu ngoba abantu bancindezelwa okunye okumangalisayo. Bathi konke khona okukhulunywa nguMnangagwa ukuthi uyatshintsha kumbe uyaguqula okutshiyeneyo kungani kungamanga. njalo nxa sibekhangela sibili babona ngazani akusoze kube lenguquko eZimbabwe kuze kulungiswe izinto eziningi ezigoqela ukhetho lokuthi kambe ibutho lingena njani kwezombangazwe. Baphinde bathi nje nxa bekhangela ezombangazwe lezomnotho kuyahambelana, ngakho ke nxa kulungiswa kumele kulungise ndawonye khonoko. Baphinde bakhala kakhulu sibili ngokuthi kukhula kokuthi kungenza ukhetho eZimbabwe olubuyayo kodwa kula nto enhle ezaphuma kukhonoko. Uphenyo lwabo lolu iripoti le esiphumile ingaphansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe. Yebo kambe zokandaba ngenani kuhlelo sixoxene ngodaba lolu.
Aiwa kuneawa vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika. Apo sangano reRand Corporation riri muno muAmerica rakaita iro yatingati iye survey ikataura iwe kuti zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Aiwa hurumende inogona hayo kutaura zvakanaka, asi zviri kuitika munyika hazvisirizvo zvanga zvakatarisirwa, nekuti vari kuti iwo hurumende inotaura emanyautsa mukanwa akawanda chaizvo, asi ukazoenda unoona kuti upfumi huri kuramba uchienda kumawere, uyezve pari zvino vanoti ivo vechiuto ndivo vanyanyowanda mumabasa akawanda zviri kuita izvo kuti zveupfumi zvisanyatsobuda pachena zvakanaka. Tanzwa zvakare panhasi tichange tiri kutarisa zvakare zviri kubuda kumusangano weAfrica Union kwanga kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vataura ivo vachiti ivo vane nhaurirano dzavari kuita sanga vari kuita nhaurirano idzi pasi pemubatanidzwa wePollard. Vachitaura zvakare vachichema-chema kuti zvirango zvakatemerwa nyika ndo zvimwe zviri kuita kuti upfumi hurambe huchienda kumawere. Saka pindai muchirongwa tionesane ipo pano kuti imi munoona sei zviri kutaurwa nesangano iri reRand Corporation riri kuti zvinhu zvazvakatarisirwa kuti zvisanduke pakabviswa vaMugabe muna 2017. Hapana chatichasanduka, zviri kutoramba zvichienda kumawere, uyezve vari kuti ivo vanhu vari kuramba vachitowanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Saka vari kutiwo nyika dzakadai seAmerica nedzimwewo dzinofanira kunge dzichiona kuti muZimbabwe maita imo utongi hwejeketere. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Saka pindai muchirongwa kana muchinyora manumbers enyu, ibve manyora imi makaisa macode numbers enyu kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yeah, I think right now we've got our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, who is in the ZANU-PF structures. So he is in Cholocho today, and I'm told it was raining down in Cholocho there. Pilif Kaule, how are you, sir?
Fine, good. Thank you for having me.
Thank you so much. Can you reduce your radio, if you can, the volume?
Yes, I can.
Yeah, it's giving us...
Let me try.
Okay, it's giving us some feedback. Okay. Yeah, it's still high. You can take it down again. Take it down, Simi.
Yes.
Now it's a little bit down. Yeah, yes. Yeah, okay, so...
Yes,
yes. So, briefly in English, Mr. Kaule, we see that the RAND Corporation has actually released a blistering report criticizing what President Emmerson Mnangagwa's government is doing in Zimbabwe. And they are really not missing their words. They are saying that there's nothing that has reformed in Zimbabwe since the ouster of the late former president, Robert Mugabe. So what's your take on that?
My brother, let me tell you something. These people are the enemies of our government. The enemies of ZANU-PF.
Mm-hmm.
And they are working with these other people, the people in the opposition, MDC. And they have an agenda. The agenda is they are trying by all means to make sure that they topple ZANU-PF government. Mm-hmm. Through whatever means. And these people are not happy about so many things, especially these people with their hidden agenda, especially these who are working with the Western countries, who are imposed the sanctions on Zimbabwe. And these are the very people who are have a hidden agenda on working against our government. This is the work of our enemies.
But how can you say it's the work of your enemies, yet we can see on the ground that, remember what the army did to people in 2018, and then last year as well, people were shot, you know, by the army. And then when you talk about food, There's a crisis in the country, Mr. Kaule. And people, some people don't even have a meal per day, a decent meal per day. So maybe they are saying the truth here.
Let me start by addressing the issue of the incident of the 18th or 2018 after elections. But my brother, let me go back to what happened during the Kuguraundi era. What happened to Mugabe government? What did they do, these whites, especially Western countries, who are now fighting us? By that time, they were hero worshiping Mugabe, doing all sorts of things for Mugabe, praising Mugabe, doing all sorts of good things for Mugabe government. But by that time, Mugabe was butchering our people like I don't know. But where were they? Where were they? Why are they making noise? Now that the people, seven people have been killed, and they are making noise. What the hell of a rubbish is that? And then let me tell you, my brother, these people, their agenda is very clear. They are fighting our government because of the election. And they are not happy. And they will continue like that, working with our enemies, especially with the NDC. That would want to see the government, the Zanu-PF government out of power. And they would want to, by so whatever means, they would want to see themselves in power and working with these enemies that I'm talking, that I've already mentioned.
Mm-hmm. Yeah, marvelous.
Aha, regei timbotora mukana unoyu kuti timhorese vari pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kuona panapa tina Makunyanga Costa from Johannesburg. Bekimpilo Ncube ari kuti evening, ndiri kuno ku South Africa. Tinashe Maruta ari kuti good evening. Dimbiri yawanda, anza, I'm watching you, I'm here in Durban. Try more Shumba ari kuti muri sei mustudio, ndiri kukuonai, ndiri pa Port Shepstone. Love much Nengo to Itukukona Divine Mamvura. As I'm watching you from Cape Town, Lakeford Ruguru, Aripano. As I'm watching, Trust Chipanga. I'll say good evening. I'm watching you from Gabs in Botswana. Tukutari Sasha, Kare Tiange Tukutaga, Tituane, Victor Ranabo, Viku MDC, Negutin Dans, Rava Gaule, Apavar Kutara.
We have got already a person from the MTC, and that is Tabita Kumalo. Miss Kumalo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs. Good evening, Zimbabwe.
Thank you so much, Ms. Kumalo. I think you have heard about the RAND Corporation report, which is really blistering and, you know, attacking the ZANU-PF government for making some promises that they haven't delivered. So far, so good. What can you tell us about the report?
First and foremost, is the MDC party led by Advocate Nelson Jamisa, the RAND Corporation report has vindicated the MDC. Since 1999, we've been telling the world that ZANU-PF is full of thugs. ZANU-PF is full of satanists. ZANU-PF is full of people with no respect for human beings but themselves. ZANU-PF, as we speak, they went into power 2018. As we are speaking today, we have had no electricity for 18 hours in Zimbabwe. We have no water. We have no medication in hospitals. Our kids are not even going to school. So, as far as we are concerned, the RAND operation was spot on, and all what ZANU-PF must do, they must just step down and let other people run this country. They are destroying the future of the next generation of this country, and these kids will come to our graves, and they will kick us out and throw us into the sea.
So, Makumalo, ngasukangele kutwa kubona zani bona ukuluma kwabo. Baya chosibili kuti ibuto wazani sekile impande kwele Zimbabwe. Njalo, bati akula kukukweza bakona. Wanze kube 3 years from now, kusiafika kumbe nini. Nga kungalungiswa ngento ezinengi. Kambe konoko ke ungati ngako.
Uji kwenisa konoko ngoba mfeze mcheli uti mtu umonga neli, neli zole Zimbabwe. Afu gezi chela ukuthi singasashi inyama, siye ukudla, ama mbatati vile, le chomodia. Umuntu ukuthi ilizwe nalo nje kusho ukuthi uyabe khuluma emfaka umbhobho emlonyeni abesesaba ukuthi atshela abantu iqiniso but okukhona yikuthi umnangagwa ngatshaye phansi nezanu-PF nabesidiniwe bakithi esidiniwe hle.
Mhm. Cela ubambe khona phema Khumalo ungayindawo Mavlas.
Ehe muzvare Khumalo mungatitsana ngururo kuti muri kuona sei zvinyorwa zvaparurwa izvi ne Rand Corporation ikuno ku America.
Zvinyorwa zvakanyorwa ne Rand Corporation zvisembato re MBC rotungamirwa na baba advocate Newton Chamisa. Zvaratidza umbo wokuti isusu seMDC tagara tichingozvitaura kuti ZANU-PF haizi harisi bato rine hanya nevanhu. ZANU-PF ibato raka riri muZimbabwe, basa ravo nderokuba. Endi ZANU-PF chakashatira ndeyekuti pavanoba vanoba nembeu, izvozvo mvura iri kunaka tiri kukona kudyara mbeu kugozva kapa nembeu dzacho. Saka vati kunyepa ichokwadi tagara tichizvitaura sebato but hapana munhu aititeerera. Taiudza kuti tikunyepa nezani ivo vekuamerica mama vanga tisatibhilivhi. Saka nhasi chokwadi tabuda pachena. Saka tasara panapa ndechekuti zano ngaimbononga-nonga twayo imbosiya vana vezimbabwe vaedze kuti vagadzirise nyika.
Batai makadaro regai timbotora kola. Halo kola. Halo kola. Halo.
Halo.
Ehe, tikutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, kwakadii kukuwadzana?
Kwakanaka mumwari, kwakadii kukuwadzana?
Tiri wadi zvedu kuno. Kutipeiwo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudandaro iyi.
Ndaizwa muhwari tinongokumbira kuti dei vakuru vedu vangobatana tangonyika yedu yabata zvakanaka zvinoamba zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Hello.
Taurai tiri kukunzwai.
Nadi.
Tiri kukunzwai, endererai mberi.
Tinongokumbira kuti dei vakuru.
Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tanzwa hedu muchidimbu. Hallo.
Ehe,
chingoitai kuti ga tibva taenda kune vamwe.
Okay. Tingokumbira kuti nyika yedu idei vakuru vedu vangonzwawo kuti vabatana nekuti chipatara muri kusiyiwa muchipatara umo chikafu chekurya hakuna. Saka ndachikumbirawo kuti vabatana vakuru vedu tagara zvakanaka munyika medu umu. Zviwanisa zvashanda kuvana veZimbabwe zvatibetserawo marizini tichabetserwa isusu.
Aiwa tinotenda zvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. So we're hearing there from our caller who's in Kwadzana. He says his wish is that, you know, the two parties sit down and really come up with something that's like a unity government or something, because he says nothing is moving. There are no medicines in the hospitals. There is no electricity like what Honorable Khumalo was saying right there. So maybe let me go to her and ask her, what is the possibility of having what the caller is asking for, Honorable Khumalo? Hello?
Hi.
Honorable Khumalo. Hey, ma. Caller angari kuchema kuti hanzi dai mabato abatana nehurumende kuitira kuti zvinhu zvigadzirike. Munoona sei zviri kutaurwa nakola izvi?
Maonero ake hatirambi. Sebato rebato reMDC tiri kuti toda kuti kuite dialogue. But nyaya ipo ndeyokuti hazvitibatsiri chinhu kuti une mwana akaita grade 7 woita mwana aita yunivhesiti apasa. Uve kuyunivhesiti akugraduata mai makuti uyu wegrade 7 ngaiende nokuti yunivhesiti vanograduata hazvibude. Yepolati yezanini yokunhonga vanhu vakadyiwa vana makupe nana madhuku haisi inguva yekutambisa nguva yevana vemuZimbabwe. Tese munhu pasi rese tinosisa kuti bongozozo riripo Zimbabwe ndira President Chamisa naMnangagwa. Saka nyaya iko ndeyokuti ngatiite dialogue but tatokuda ndecho mutongo gava wacho wedialogue. Hatidi munhu anotarisa mamwe mativi. Tiri kuda munhu akamira semuzambiringa. Asingatarise mativi asi achitarisa chii problemu yatinayo. Vanhu ivavo vanowanika muSadaki, vanowanika muAU, vanowanika muInternational. Then togara pasi totaurirana. Uyewo pane zvinhu zvatofanira kuti tichinje
kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe like mareforms ari kutaurwa nepasiri yezepani but pari zvino hatigoni kutaura nevanhu vakadyiwa kuti kutambisa nguva
aiwa mashoko makuku to Gibbs
yes kurume lobaba secongweni wati sizokuti mbato secongweni kunjani kwana pecongweni hello I think maybe Kurma is
wrong. Hello, caller.
Hello.
Hey, Trumps or Nanu is a Murukubi.
Muta Nama Buddha, Rip Francis Town, Botswana.
Tauratins.
Eh, the not send the things I'm studio server. What Gaul and Andinum Buddha, I got to put in all Gaul, I think the size short in a zang. What Gaul was at our one is a moon, I see the moon in Zimbabwe. Wari kufara here nevanhu vasina sapa iwainaro wari vanhu vasina zvipatara vari kufa vanhu vasina mvura yekumwa migwagwa isingachatofambiki iwari dorutonga Gandhi pindro kuti shuwa ari kufara nezvinhu zvakadaro.
Vagaule manzwa zvataura pola.
Yes, ndirikuzvinzwa zvakuti azvari kutaura.
Ehe, mupindure yenyu.
Ndiyandi mupindure. Jamari, inini andifungi kuti ndinogona kufara kuti vanhu vari kutambura, vanhu vatambure. Ndoda kukutaurira kuti iwewe imi makangwara muri kuita satsuro MDC itsuro munongoti imini mopombera vanhu mhosva muri kukonzera maproblems atinawo ndimakakumbira mafunction makakumbira muri kuramba kuti zvinhu zvirambe zvakaoma kuti mumuke makapinda muchigaro chokuti mutonge nyaya yokuti yatotarisai nzira yamakafamba nayo makatorera makupe position yake constitutionally makupe ndiyange eri leaderalibanda kutora kungatsvangirai but vanhu vechichema mutumbi watsvangirai usati wavigwa imi mange muchiita chamunachamuta muchimhanya naye ndizvo zvine problem mune problem iyoyo hamuchikuona kuti problem yakakura sei even maproblems atinawo iye zvino ari kuramba
ichiaenhavo
kuti ndiri kudzoera kuti zvinhu
zvizvisaaubvunzo hamusi kundipindura mubvunzo handiataura handisi munhu wemdc handisiri chii musandisa kwemdc ndiri kutaura nevanhu vari kutambura handisi kutaura ndisemdcinini mazuva baba gaure vanhu vari
kusiaekumbuzo
handisi vemdc kuti mdc please don't
Listen,
Mr. Gaule. Takatora nyika tisitora kuitonga. Tikatora minda tikatora kuirima. Hatichairima. Takugarira minda. Sema chea. Murubanzwa. Hakuna commission yakamboiswa kuona kuti development iri kuitika here muminda. Hapana. Vana votaura kuti kune vanhu vari kuita zveuori mowadzinga. Mr. Gaudi, say the truth and shame the devil. Don't form around the moon. According to the election, I mean, my sanctions are punishing as Utim Gabe said, you're Britain, Garane, Britain, America, Garane, America. Even though Garane is Madia. That's when it started. He declared, don't cry to anybody. That's your father. So mukada kuchemana kuti vamwari kokumbira maelection makaatangisa inini vacho hapana sina zvikana bofucharo rakazvinzwa izvozvo nawe imimi makuti masanction tinyararirei kana musingagoni kutonga ndidi kana musigona Tigre. We are not saying get off, but to the Tonga and Tigre.
Aiwa wakola mataura zvishwa tambokupa inguva tinotenda regai vagaule vapindure tozoenda kuna honorable Kumalo vagaure pindura ikola tibva tapedza yedu toenda kune vamwe.
I think maybe Gaule is not cute in there. So let's go to Ms. Kumalo. Makumalo, nasu lalele sibili lapha uyazizwela la ukuthi ubaba uchiseke uyazuyachiselwa ngaphakathi. Uyakhuluma sibili ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga, ngakho ke iRand Corporation ichayekaleni kuyiwa phambili-ke nxa sokunje. Uyamuzwa lo ubaba uGawule uyakhuluma la esithi hayi abantu abawonayo yini abe-MDC lani lithi hayi izanu yiyo engazani imbabazane. Pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni lapha Makhumalo?
Right, asithi mina lawo singomakhelwane ngapha nomakhelwane ngapha, so wena izinto ezonakala emzini wakho ukuthi kumakhelwana nguye wenza ukuthi emzini wakhe konakale. Izanu yathi yona yawina bewiniswa i-constitutional court umalaba wabanika ilizwe ukuthi babuse. Thina kasifuni kubusa, sifuni kukokela. Sikokela abantwana baseZimbabwe baye eKenani. Ayikhona lokho kwezanu ukuthi sihlala sihlokozwa ngezipikisi. UGawule akahloniphi abantwana baseZimbabwe. Yikho ungasekho ephalamenti Gawule. Shuwa nxa kuthiwa kulomlimi esimthandazayo kulo mhlaba lo, wena umela ukuthi aye ngoswazi wena. Awusoze ungene kustudio utshele umhlaba wonke jikelele ukuthi khona indlala eseZimbabwe, kuswelakala amanzi amagezi i-MDC, singena ngathi sivusa liphi lizwe thini. Kanti yini elibusayo? Nandisusithi ama-sanctions ani, amagodi amaphodoli lawa abizwa ngama-sanctions, amanzi ukuthi awawakha ngama-sanctions wona lawo ungena ngakolo ama-sanctions Gawule. Ama-sanctions ngawokuthi tinotavita esingabusiyo siyangena eNglandi, wena kaungeni ngoba soze sikuvume ukuthi uye kudla imali wasitshontshela yona. Kanti ezi asitshontshela 15 billion, asikwazi nokuthi imali angikhona ingabo. Laphinda lashaya i-3 billion phezulu, laqeda phana lashaya i-10 billion phezulu. Ngibona zathi nazo izithuta lingaze lasenza izithuta Gawule, akekusake lisihlonie.
Yes, cela ukuthi
ukuhamba amanga ukuthi vela anisakwazi ukuthi iqiniso yiliphi.
Makhumalo,
indlela ekuthi siye phambili kumele sikhumisane umlotha. Kodwa ngifuna nomlamla unkunzi ongasoza thatha ihlangothi le-MDC kumbe lezani. Umlamla unkunzi lo kumele aphume ku-SADC, ku-AU kumbe ku-international.
Yes, siyakuzwa kakhulu khona mpa Makhumalo bamba ungayikatshana. So what Ms. Kumalo is saying is that there's need for a mediator who is not from Zimbabwe. A mediator who is a person with an independent mind. So I'm told that we've got another caller on the line. Kunjani khona mpa ecingweni?
Ngiyaphila kakhulu Prebuti Gibbs.
Ngikhuluma lobani?
Lukhuluma no-Elfas Gota lapha eLimpopo lapha eMkopane.
Yeah, Elfas. Kunjani khona ngapha baba?
Hayi, hayi nokuhle, hayi South Africa inhle kakhulu, ukusamba kabi iminyaka lembiko esizwa every second, every minute, every hour yaseZimbabwe le.
Yeah, ungathi ngakhona okwenzakala eZimbabwe ngoba siyabona iRand Corporation ithi abantu bayancindezelwa okunye okubangalisayo. Okwakusenziwa kumgabe kuthiwa kungumfana sibili kulalokho okwenziwa ngumnangako.
Bayitshaya emakhaleni, bakhuluma into esiyibonayo every day. Abe-Rand Corporation labo bakhuluma into esiyibonayo every day. Ngingakayi ndawo lapho bengicela ukuthi ngibulise umama uMahadebe, fanele ngimhlonipha ngikhuluma kakhulu njengomama uMahadebe lo eluveve emangcwabeni.
Ngimhlonipha
kakhulu 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 uMkhuma Khumalo, ubaba uTharisa Khumalo.
Hayi, siyabonga.
Linjani baba? Bangithi ngiyabonga kakhulu.
Bana mama, nikhuluma nami mama, ngiyalihlonipha mama. Umbono yenu, yazi example kamama ngumama uTharisa Khumalo. Lo bekhuluma nje, uyazi liyitshaya ngqo every time, yazi ngimlalela especially njalo nje mama.
singaqedela indaba khonapho ngilithanda kakhulu. Liwubambeni umsebenzi womsebenzi lo nzima. Kodwa ke ngoba kusasa nizavukele kubonana noBaba uChamisa. Into engiyifisayo mina ukuthi nimtshele ukuthi khona into le yokuthi siyenze ama-negotiations yona layo ama-negotiations nezanu-P F asiyiyekele. Abantu nabaze benoko besibhodisa. Ithi lapho esizasiza sila khona ukuthi bona ngokwabo baza kulwa bebodwa sokuseduze.
Mhm.
Izici zempi yabo bebodwa bona mina ngiyazizwa ngendlebe yami ngilapha engikhona la.
Hayi, kuyezwakala umuntu umdala
zakho. Le ukuthi le ihlale ikhuluma right through lapho kwabo ugawule ngangena lapho uthi umgaba wabula le mizwa umgaba wabula le mizwa umgaba wabula le mizwa. Babe bamba ama conference yawo abanga le Victoria Falls esigodini kuphi kuphi. Lokho besithi no mugabe for power, mugabe for president, mugabe for president. Yena kuma phezulu kakhulu yena uba kugawule. Iminyakanyaka. Namhlanje sika sithi umgaba wabula le mizwa. Uyazi ngizwe ngathi ngiqhamuka inhliziyo yazi ngiyifse.
Hayi siyakuzwa kakhulu umuntu omdala.
Ngoba wayengazivotela wayivotela yibona laba bantu lapha.
Siyabonga
Siri. Kodwa into zenzakalayo on the ground ziyabonisa ukuthi those elections were stolen just like the previous elections. Nale ziyafuthi unozokwona ukuthi nikhona wani wanagawulawa.
Sibongile kakhulu Elphias, yes, sesingenisa abanye ungadinga kusasa uphenduke phela kusasa.
Ngibonga
kakhulu
umuntu omdala.
Ngiyabonga kakhulu baba. Ungathina la kusasa.
Hi, thank you so much siyabonga kakhulu ke. So what you're saying is that you know the MDC should not negotiate with ZANU-PF. It doesn't want to hear that.
Mm-hmm.
Says once that happens then it's sort of like a merry-go-round. So nothing will be resolved.
Rigetinzwe kuna musare kumalo atipewo pfungwa dzenyu pane zvataurwa nakola.
Amapedza kutaura.
Ehe.
Aiwa. Mashoko makukutu iwawo.
Mhm.
And ari kuratidza kuti ari kurwadziwa zvekuti ukanzwa munhu kuti mwoyo wakudambuka votoziva kuti hakuchina kugara zvakanaka. And ndo hondo yatikuona munyika muno asi hazvireri kuti zvanu tinoirekera. Ndangoti teki nezvanu kusvika zvanaka. Because hakuna imi Zimbabwe kwatogona kuenda ava vasingati zvanu isu tisingati zvanu. Hapana kwatingaende tine Zimbabwe wani tichairwira kusvika zvanaka. Vana gaule vakonewa vakatiudza kuti by 2020 there will be health for all. Nhasi zvipatara zvakavhara. By 2020 there will be housing for all. Vakapaza dzimba dzedu paoperation Murambatsvina. By 2020 there will be education for all. Vana veda vari kudzidza vari kuita mafompo vasingagoni kuverenga. Saka tiri kuti isusu navo vana gaule kusvika masiya kuba nyika isi yenyu nyika ndeyedu isi. And musafunge kuti sezani nini ndimu nematitle deeds eZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe ane PCA title deed because zvisanganisa zvotobvisa zani.
Aiwa mashoko makukutu. Tomboverenga zvakare kune vari kunyora ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA. Shona tina mai Nicole vari kuti vagaule asi vatiza here. Ameno vagaule muchiripo here muri kubvunzwa panapa. Hanzi hatisi kukudzwa ikasi matiza here. Tichavatsvaga kuti varipo here. Lloyd Shumba ari kuti vagaule aiwa. Castone Tigera ari kuti huori ndiwo hwauraya nyika kwete masanctions. Donald Mambo ari kuti please call me Kevin Marinda. Hanzi phone me, I'm here in Mozambique in Hambane. Mvavaisa namba dzavo. Manyeka mai ole ari kuti kodwa anyora hanzi and we are now losing hope. B. Marsh ari kuti call us ando dzako. Sisimavi, I think you should let Gaule interact directly with the callers. Ndo kuti zviite, ndo zvatamboita. Kana pane mumwe caller achakola, tobva tavataurirana. Conrad Gondo anzi maswera sei manjenjenje. Nemi mbizi, aiwa magona ndisiri pano. David Matsito ati tiripo pamoza Mnangagwa akamboti zvinhu zvichachinja in 40 days akazoti 100 days but now 00. Caston Tigera ari kuti naiva gaule ko mayouth ezanu akanyeba here kuti zanu iri corrupt. Vagaule muripo here panhare muri kubvunzwa panapa?
Ndiripo.
Ehe, pindura yenyu.
Ndiripo chaizvo. Yes, ndipindure.
Ehe.
Ehe, chinzvaika. Kuda kutanga kupindura nyaya dzekutanga dziya dzavana makumalo. Unozaka vanhu veMDC ava vanhu matsotsi vanoimbavha tarita corruption yacho vanotsvaga mari even mari dzemadhora dziya dziya ndikakutaurira kuti vanga vechirwisana vechirovana vechitorerana mari dzemadhona mari tichiya nemabhegi dzichibva kusouth africa vanhu vanoda chinangwa chavo chokutora mari chete havana havanei nevanhu vanhu vane vanhu vanhu vakaita savatsvangira vana tsvangirai vandatsvangirai vaenda wasara
I don't know now.
Yake, and the position yake vechiisa munhu utsvangirai isati avigwa matsotso ekupedzira ukatarisa ndiwo matsotso vanotambatamba neupenyu hwavanhu vanoda kuti vanhu vatatore vanhu sevanhu vasingafungi vanogona kutaura zvezvezvezvo zvavanoda kuti vanhu vateerere hatidi vatengesi varipo tinovaona kuti vatengesi
vekupeiravanovati
vatengesi vechitengesa nyika kuvarungu ndiyo zviri kuitika vari kushanda nevadzvanyiriri vanhu vatengesi vekupedzira inyake nyika iyi yakarwirwa vanhu vakaenda kudondo ropa rakateuka vanhu vakarara kumasango vechirwira kusunungura nyika iyi ende vadzvanyi vanhu vacho vatengesi vekupedzira ndivo vari kuita zvavo vachitsvadzwa pamari ukatarisa matmdc ipati yakazara matsotsi vambavha chaizvo zvekupedzira
vagaule batai makadaro tinzwe maikumalo taurati
before makumalo comes in let me just giving some kind of flag in which some things can be said. One of the things is the key findings of the Rand Corporation. It says genuine reform is unlikely under the present economic and political conditions in Zimbabwe in the lead up to the national elections in 2023. And it further says Zimbabwe is likely polarization, protests, political violence at the hands of the state, and economic deterioration. And then they further say that, in terms of the Mnangagwa government, it will continue preventing and suppressing a political protest, and the media remains heavily biased in favor of the ruling party. And there are a few tangible steps that have been taken towards reconfiguring Zimbabwe's autocratic system. So all these are what the Rand Corporation is saying. So you can now chip in, Makumalo. Ngena kona. Are you there, Makumalo?
Yes, I'm there. Which language?
Taura henyu neshona vanga vati MDC yakazara nematsotsi saka tati muzvipindurire muripo ipapa.
Mataurira agaule anondibvundutsa endi gaule ka I think zvakakosha kuti wombonobvezwa nadhokota wepfungwa because wabvunzwa mubvunzo nevanhu varova runharapa iwe wakutuka MDC uri kutitukirei ndimi muri kutonga ndimi makahwina maelections ndimi mbavha because kana isusu dai MDC tanga tiri mbavha gaule dai tiri mujere izvozvo inini mfumira wakaba mari kunasa mukamupfekera mujere mukadzoka mukatiudza kuti akupenga hagoni kuti amire pamatare ezvimhosva dai anga iri inini dai izvozvo ndakagara kwenyu kuuya unai chibhakira chiya chazoti afande kuuraya nyika makunyepa zvokuti hamuchazivi kuti modini ngatibvumei kuti nyika yanhora nyika yoda rubatsiro vana vemuzimbabwe vatambura todini nhau iripo ndeyokuti inini makabira chamisa mbudzi dzake dzorai mbudzi dzachamisa nyaya iperei.
I think we have a caller. Tichimboenda kuna caller. Hello, caller.
Ndakumira kupindura.
Yeah, uzapindura baba Kaule. Uzapindura.
2 minutes mutsora caller.
Satati caller then.
Come back to you.
Yes.
Hello, caller. Hello, caller. Makadi.
Hello.
Ehe, taurai tinzwe. Tikutaura nani uye zve muri kupi?
Mugara nambuya.
Ehe, muri kupi?
Africa.
Muri kuSouth Africa taurai tinzwe.
Maonero angu ini ndiri kuti chionzi election ka kana democracy kuenda kumaelection vanhuwo vonzwa vaende kumaelection
zvinofadza iwe kana zvisingafadzi unofanira kuzvitevera. Kana paita nharo vanhu vakaenda vanoenda kumakoti, vaenda kumakoti vonopiwa hanza, vobhiliva zviri kutaurwa nemakoti. Ndinambobvunza inyi kuda amai kuna mama Dr. Khumalo. Kuti chamisa zvaari kurwisa nyaya yelegitimesi nhasi anhasi achingoirwisa. Ane vimbo here kuti zanupf navamunangako vachamupa matomo aya kana kuti kupedzera vana nezimbabwe nguva? Ko iye adi kutora mweya wavatsvangira imwewo kuti aiwa ka hadifambi pamusoro pemakuva achienda kustate house? Saka kukana akaenda kupoland aka because of you zimbabweans ndazvipira kuenda kupoland with no conditions nyika yezimbabwe kuti kuti tiwane opposition muzimbabwe inoti pamberi nesanction yeduwe isusu vanhu vachifanidzara kudai nyange dei une chiganu umwe wako une bato uri kuti zvinotivaka izvozvo.
Regeiti ti muzvare Khumalo varesponde nekuti nhare dzenyu hadzisi kunzwika asi ndofunga vazvinzwa. Muzvare Khumalo, manzwe here zvataurwa naKola? Halo,
handina kuzvinzwa zvavataura.
Khola vanga vari kuti ivo hazviite here kuti vachamisa vari kuti ivo havasi kuda nyaya yelegitimesi, nyaya yacho ichazopera rini? Nekuti vari kuti ivo hazvingaite here kuti vachamisa vambosendeka parutivi mafungiro avo, vaite zvakaitwa navatsvangirai vaende kunotaurirana navamunangagwa kuitira kuti nyika ienderere mberi?
Aiwa zvozvipa maita mafona takasendeka 2008 makativurayira vanhu mukatisa malong sleeves nemashort sleeves, mukapisa dzimba dzevanhu, mukarepa vakadzi, mukarepa vana vadiki. Handiti ka baba tsvangirai vakaona kuti vana vanga vatotambura nokurepiwa, tikapinda kuchienio. Tanga tine global political agreement kwataifanira kuti tione kuti zvakanyorwa izvozvo zvinoitika. Partizanu yakaramba kuti tiimplemente GPA. Saka muchikaranga vari kuti chakatanga ndochakachenjedza. Zanu yakazotichenjedza kuti tikashanda navo ivanenge vachitishandisa. Takapuwa Minister of Education Contact Excelled, Minister of Health Dr. Masorera Excelled, Minister of Finance tautakutikatautenga zvinhu dollar for two. Tichingopedza chete zano ichipinda 2011 zvese takadzokera ku2006. Saka zvotibatsirei kuti tiite GNU nevanhu vatoziva kuti basa ravo nderekupaza, isusu chete tisu tokugadzirisa. Saka panapa isusu tinowaridza zano yopfugunyura, towaridza tinorara rini baba? Mataura nayo polato Polardi kana yanga iri genuine negotiating forum kuti tigadzirise nyika, ko vanhu vakutopera masikafu eRainbow Nation ndei? Because muchikarangaka ukaona rainbow ichibuda mudenga woziva kuti zviri kuya zvakaoma. Kana vakutopfeka masikavhu aya, saka zvakutoreva kuti vanhu vese vepolardi vanhu vezani. Saka topinda sei mugrouping yezani? Tiri kuti isusu ngakuite dialogue. Dialogue iyoyo muri kubvuma inini kuti nyaya iri kunetsa panapa ndipresident Chamisa naMnangagwa. Saka sei musingabvumi kuti vanhu ava ngavagare pasi kwoita mutongi gava asingatori mativi? Kwete zvati kuona kupadara dizve zano zvomupfeka masikavha aMnangagwa izvo.
Siyakuzwa kakhulu Makhumalo, siyabonga kakhulu sibili ngakhona kokwethulayo. So ikhola yakho sihambeleni sesifuna ukuthi
swakela sindebele manje. I think you can just summarize but also give us the recommendations of what the report actually says.
Yeah, oh, there's that, a caller? Yeah, I think kule caller lapha sike sizwe ikhola, yeah.
Hello caller.
Makabi vanzwa dzimave.
Ah, tiri wadi. Sorry ndandisina kunzwa kuti makabata panhare. Taura yenyu sita renyu nekwamuri. Mobva mataura yenyu zvamuri kufunga.
Ndiri kuno kuSouth Africa ndinoitwa Makhombe.
Taura itinzwi.
vagaule vari kuti kwasitira nguva nekutaura zviri kuitwa kweMDC zvokunzi vakagadzani zvisina kana nebasa rese zvisina kana chazvinombounza zvisiri izvo zvekutodiwa isiriyo mhindo yacho vagaule vari kuti kwasitira nguva vagaule ngavataure chaizvo chaizvo kudzinga kwakaita kwakomana ava vataura kuti uyu neuyu vari kuba ende for sure makambozoona kupi vahanzvadzi kuti fuel inonzi nyika yese inosupplywa nemunhu one fuel konzi chibage hupfu munhu one ei vakomanaka tiri munhamo ende tine problem hombe ende hameno kuti zvichamira sei as long tinana gaule ava vachifunga nemafungiro avava nekuti muzano anenge afunga zviri opposite zvekuda kuvaka nyika sevakomana avo vange vakutaura kuti kuda kuzama kuda kumenshena vanhu vavo vari kuita uori vabva vadzingwa izvozvi hazvishamisi kumberi uko umwe anogona kutwakafira mberi saka haa titori pamahwani akaita zvisingatomboiti dei esh hatizivi kuti anotibatsira ndiani ade zvaitoita hameno kuti zvaimira sei kana ari masanctions kana vachitochema nawo dei vagona kutoawedzera vatoauta tight manje kutonyatsoita tight vanyatsochema because hasisi kubatsira hasisi kubatsira vari ngochema nemasanctions vachinyepa asi vari iyo vari kuba mari zvinhu zvese zvakaita stand still hapana kana one production irimboitwa muzimbabwe kana one nekuda kwezanup f namunangagwa wayo munhu asina kana idea yekuti nyika inoranwa sei dei anamboitawo sabhuku pamwe kuda zvingadai zviri nani manje eshe tiri pamahwani asingaiti hameno
aiwa tinotenda kola nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka
ndatenda hangu hanzvadzi
Gibbs
ye so sibuye kuwe mama Makumalo so Makumalo xa sisikhangela sibili siyabona ukuthi ye kuyahlupha lapha lalapha ongenziwa eZimbabwe kodwa ke xa singazama ukumepha iway forward ukuthi singathini mana ngubekele nje kuhle ukuthi bathini laba abe-Rand Corporation ngama-recommendations abo so here's what they are saying. They are saying politics and economics are inseparable in Zimbabwe and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in a coordinated fashion. Baphinda njalo bathi ama-international actors, including the United States, there should be some coordinated approach so that Zimbabwe can implement genuine political, economic, and security reforms. And they are saying that at the end of the day, there is need to attract investors, yes, but it can take a long time if there are no reforms. So the last thing that they are saying is that the international community should proceed with extreme caution on economic support for the government of Zimbabwe. Lapho ke Makhumalo kungani ikho ngani enxenye ibadla leZANU PF lingajinga khonapha. So ke akutsho ke ukuthi going forward ngesindebele sibili ukubeke Makhumalo bese kubeka la nge 1 minute ngesikhiwa. Siyenze njalo bese siya kubaba Gawule.
Ilandela le ama recommendations.
Iye kunjalo mama.
Hayi kuhle Gibbs.
Hayi
into ekhona. Amazwe angaphandle la afuna ukuthi lethe kudla and siyapha indlala esikucelayo thina njengabantwana baseZimbabwe akhona ukuza kogawule nabo mna ngakho ngabe lethe ukudla lokuyana ngababuye bathuma izisebenzi zabo ngobogawula abakwenza yikuthi i-UNAIDS ngakithi ukudla kumbe yithi organization isithethele umumbu bayathatha umumbu nabawuntshontshe namarayisi lawo bayethengisa ezitolo zabo emakhaya abasaphi abantu lapha bapha khona abantu bengisegwanda kathesi bebesibibesabantu kuthiwa kwini inyawuthi ogcela inhlabathi abantu asebekwenza ngendaba yokuthi sebedubekile indlala bayasibonda ithiwa zonsane senhlabathi bapheka idelele benza kokuginya ihlabathi lalala yedelele ukuthi babambe itumbu le iyabe ingeyichithekile yocogawule sebehlule ukuthi bangayiklina njani so nxa international ibuya bakithi ngakubuya abantu abazakhangela ukuthi ukudla kuye ebantwini njalo ngose sigame siqhumula ngama-reforms kids ezifungu singazange ziphume nama-reforms akukulapho izakuya khona ngoba izanu izabe lokhu intshontsha ukhetho intshontsha isibulala isidubula isibopha
njalo imkoka lokuthi iUS maybe ingazani yasibambani yabambanisa okwenzakala kuleli kuzo ngoba indlela abantu laba abatshontsha ngayo ungezwa ukuthi bantshontshile ukuthi hayi into ze-TV uthi ukuthi gaga uthi phambili ubone ukuthi nanti ibhanana zalinyathela bantshontsha lokhona ukuthi bayakushayisa ngovalo uzuzuke le ntwazi.
Ye, akuyifaka ngesikhiwa nje 1 minute mbese siya kuba ugawule.
The RAND Corporation's recommendations are very clear and precise, and there's nothing to add on as the MDC, because those are the areas that we've been talking about as the MDC, that the politics of Zimbabwe and the economic meltdown must be properly coordinated if you want to improve the livelihood of Zimbabwean children. And the U.S., yes, he has to coordinate, because we have a problem with this field of ZANU-PF. They will steal the same humanitarian aid that is being brought to Zimbabwe. Instead of it going to the beneficiaries, it goes to their shops. And they start selling the same humanitarian aid. And what they don't give to the Zimbabweans is chaff, which is meant for animals. And at the same time, we need to deal with the security sector. Mm-hmm. And we want to believe that when we are going to have a dialogue, with these things of ZANU-PF, it is very critical that the security sector is part and parcel of that dialogue, because it looks like they are in charge. Kaule and Mnangagwa are not in charge. That is why they are blaming MDC. And if investors will not come to Zimbabwe, when ZANU-PF came 2018, they came telling us, Kaule, and they said, we are open for business. There's no business in this country. All companies are shut down and they've been turned to churches.
Uh-huh.
And then
uh-huh.
The international has to proceed with coaching. They must not give ZANU-PF any money. Can you imagine a government that steals money from the global fund meant to buy ARVs for Zimbabweans that are positive, who need to lead their lives and look after their families? They stole that money. These guys are thieves.
Baba Kaule, mpendule ngamafutshane kwalapho baba. Uzakhona baba Kaule, sicela ungene kwalapho ngena baba.
Umakhumalo, ngifuna ukuthi ngimbonise into yokuthi kabayilungise, batshontshela uMagophe kuqalatana ukuthi batshontshela uMagophe iposition yakhe bayinika uChamisa ngesingundengude. Iparty leyi yiparty egangileyo kakhulu. Kwesokusiza okwesibili baphinda bathatha uMonzura kwathi kuyenziwa ama-elections. Kwaba yizaba, if they cannot manage i-politics e-partini yabo beqhuba ukhetho within their own party, e-partini yabo, wathi more election abangakhuluma ngayo, i-general election, i-party yabo behlileka, uMonzura bamugela, kwaba nesikhali ukuthi uyazi ngabakhangela ngathi kathi uyi-party lokukunjani. Abantu bechaya kwa-office yabo, bekhuluma kwamagengi, kwaba kuyachaya abantu emashinzo ngalo abantu be-organizer, kuyachaya abantu ngakubona into okuyi-party lokukugcwele izigani. Ngezindlela ngangokuthi ngitshengise ukuthi abantu laba abangcolile kakhulu ngendlela abayenza ngayo izinto zabo bebekhuluma into ezingayisiza abazenzayo.
Kodwa kulungiswa njani xa kuyo phambili wagawule?
Ukudla kwabantu, ukudla lokho okuthiwa ukudla kubuyayo, ihulumende kaMnangagwa ngifuna ukukutshela akula muntu okukhethwayo ekudleni. Ngamanga bahamba bayahlabela bafuna ukuthi abantu ngaphandle basikhangele njengokuthi ngabona ngapha asiqhubi kuhle ngasifuna ukukudla. Abantu bafuna ukuvala ukuthi uhlelo lokuphathiswa ngokudla kungabuyi elizweni. Ngabantu abagangileyo bafuna ukuqhuba uhlelo lwama-sanctions ngendlela ekuqathile bebelebethina ukudla maso kukhona. Akula muntu obandlululwayo kithi abathumela abantu ihloli lizobona ukuthi ukudla kunikwa wonke umuntu. Umuntu wonke uyakuthola ukudla, wenza ngayiphi party, wenza ngayiphi church, ukudla uyakuthola. Kuzaqala ukuthi abantu bethi ukudla ngenxa yokuthi kule ndlala phakathi kwelizwe. Akumelanga abantu besebenzisa amanga endabeni yokudla.
Kodwa going forward, baba Kaule, going forward.
Zimbabwe idinga i-political solution. AmaZimbabwe to decide their own destiny. Ama-future yamaZimbabwe. Hayikhona okwamalo kuzeni lokho kwe-rand whatever kubuya kusenza ama-recommendation. Who are they to tell us what to do as Zimbabweans? As Zimbabweans, we need to put our heads together and chart our way forward. Into esiyifunayo ukuthi siyenze imihlangano sindawonye. All the political leaders, political parties come together. To decide ukuthi sifunani, because it's a political solution edingakalayo emumeni weZimbabwe lo. ngoba abanye abantu baphetho ngamakhiwa ama-Americans nama-British. Ama-Americans nama-British bawazitshela ukuthi babusa umhlaba ibawathela imali yonke. So kumele ke bona abantu abanjalo sibasonde zeduzane nabo sisebenze nabo ukuze abantu baphile ngoba abantu bangasifela ngasingalabo bona. Bona abantu abanjalo ngoba yibo bazitshela ukuthi baphethe amakhiwa ukuthi bangavala ukudla, bavule ukudla ngesikhathi bafuna ngaso. Kodwa lokho ke ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi lokho ke into enjalo eZimbabweni azimelanga sitshele. Akulalizwe. Elicimele litshele abantu elinye ilizwe ukuthi wena yenzuthi yenzuthi ingani i-America ziyitshele kokwenza uazeyitshelaatidi
senzeni silimbuya ngoluthi senzeni
senzeni asihlanganeni silungiseni sindawonye sonke sindalo abantu bayekele ukuthengisa sihlaleni phansi sonke bangabaleki ukuthi abantu bahlupheke abantu baze bengene embusweni phezu kwezidumbu phezu kwamangcwaba beze bengene embusweni hhayi izabe ukuthi uzihlahla nxa abantu sebefile
aiwa tiri kunzwapo vagaule na honorable Khumalo vari kutatsurana asi pari zvino regai timboverenga zvinhu zvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona hanzi naWayne Shingi Muwi ZANU-PF looted ARV money shame. Mainiko vabva vati gaule, how does that help the government? How does that help the economy? Give us solutions. Hanzi aiwa chimbomira ekutaura nezviri kuitika mubato reMDC asi motipa masolution. Muzvare honorable Khumalo motipawo mumazwi enyu kuvharisa chirongwa muchitarisa nyaya zviri kutaurwa marecommendations ari kutaurwa mureport aya.
Vana vemuZimbabwe isusu ebato reMDC tachenurudzwa neRand Corp report asi nyaya iri pano ndeyekuti totofanira kusunga zvisimbe nemhaka yokuti tichaperera maoko sesipo zani chatiuraya tichapa nejara tichapa nekutambura yasvika nguva yekuti toita hedhoni nezani zani nofanira kurova pasi tatambura hapasina zvokuita kunze kwekuti tinangana tinangananga nezani hongu ticharira asi tinoita vabvisa
baba Gaule emazwi ako okugcina ungatini vhara khonapo
izita zethu zisipitshele kubi kodwa thina siyaphambili indlovu ayinyatheli ihamba okunye okungolo okuze kuyalo kukhonkota kuphela kodwa indlovu yaliinyatheli ihambi kuyaphambili akubuyelwe muva la abathengisi babevele bekhona la izolo kodwa bazaba khona abathengisi sizahlala silabo kodwa ilizwe lizahamba liye phambili ilizwe lelasoze libuyele kubancinde eveli abayibo babevele esincindile la izolo lokhu abadinga ukungena nge-back door ngendlela yokuthi umhlaba babathathele umhlaba bathathele amapulazi bathathelwa lezinto umhlaba ngowethu sonke siwusheweni ngokulingana kodwa laba abantu benot happy beko bephosa amasipana lapha bafelenza labanye bethu abanye bethu babathengisayo singagoti ukuthi abantu bayithengisa la ngesikhathi sisiba sinjalo kwempini abantu bakulabanye babethengisa nakathesa abathengisi silabo kodwa phambili siya indlovu yanyathela izinja ziyabo
zokuzikhokotaikati mani ungantu kamba manga ungene eparliament bakubhalela phandle izani yakwenza ikhondomu yakusebenza kujikela etareni kuloku ngumani kambela abantu amanga lapho ucedela isikadi lapho
hayi sikhanyanga zani lamhla simalapha kodwa-ke singabe lokuthukuthela kangako kumele nje amazwi abe mnandi abantu beyitshelane nje ukuthi lokhu kunje lokhu kunje siyakwazi ukuthi kuyabe kujisa enkundleni kodwa-ke akulanto esingayenza thina ngokwethu besilethulela namhlanje okwethulwe i-Rand Corporation yena ebika ukuthi eZimbabwe sokuzalele ingwe ngakho-ke kukhona okuningi okuhluphayo elizweni liliyana ngakho-ke kumele kulungiswe okunye okuningi sorry we're out of time and we have to leave it there we thank our guests this evening Miss Tabita Khumalo of the MTC she's the chairperson of the party led by Nelson Chamisa then we had Mr. Pilif Gaule who is a ZANU-PF member and a former Cholocho senator thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk we hope you are going to join us again tomorrow signing off is Kip Stube in Washington DC saying good night
Thank you so much to all those that were on our program tonight. Thank you especially to those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. I'm Marvelous Mtanganyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.